And remember to listen to VOA for the latest on COVID.
Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 12 gumiguru October 2021 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reZANU-PF rinoti vana veZimbabwe vakawanda munyika vari kurwadziwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Bato reMDC Alliance rinoti rine umbowo hwekuti vanhu vakarwisa vanhu veMDC Alliance mumasvingo nezuro vatsigiri veZANU-PF. Imwe kambani inokumbira mvumo yechimbi-chimbi kuti mapiritsi ayo ekurapa COVID-19 achishandiswa neperuzhinji rwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakapinda mumigwagwa kumasvingo nezuro vaine zvinyorwa zvainyomba mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye kuvakurudzira kuti vabvise zvirango zvinonzi nevamwe mubato reZANU-PF zvakakumbirwa nebato ravo reMDC Alliance kunyika dzekumawirira kuti zviomesere Zimbabwe. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti vakaratidzira ava inhengo dzebato ravo vachiti vana veZimbabwe vakawanda munyika vari kurwadziwa nezvirango zvinoita kuti wese munhu azvishoropodze. Kuratidzira uku kunouya panguva iyo vachamisa nechikwata chavo vachiti vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kwakare kumasvingo nezuro. Asi veZANU-PF vanoti aya manyepo vachiti bato rinopikisa iri riri kutsvaka nzira dzekusvibisa nadzo hurumende pamberi pekushanya munyika kwenhumwe yakakosha yeUnited Nations amai Alena Dohan avo vari kuuya svondo rinouya kuzoongorora kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakakanganisa upenyu neupfumi hwenyika zvakadini. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava mugwadi pamusoro penyaya iyi.
Hatina umboopare zvino kuti vanhu vanga vachinzi varatidzira ndeveZANU-PF. Uye zvekare chamungada kuziva ndechekuti vanhu vose vasingade zvirango zveupfumi hazvirevi kuti vari kuZANU-PF. Kune vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanowirirana nepfungwa yekuti zvirango zveupfumi hazvidiwi inova pfungwa yeZANU-PF. Saka ngatiregei tsika yekuti tikaona munhu wese anoti pasina masankishenzi kana kuti anoti masankishenzi hatimadi munyika yeZimbabwe anoti zvirango zveupfumi izvi zviri kukanganisa mufaro nekugadzikana nokudyidzana kwakanaka kwenyika yeZimbabwe nedzimwe pasi rino, hazvirevi kuti munhu iyeye ndeweZANU-PF. Vanhu vakawanda vasingadi zvirango zveupfumi. Kana vanga vari veZANU-PF hapana chakashata kuti vataure kuti zvirango zveupfumi zvakashata.
Tinonzwa kuti vanhu vairatidzira vanga vaine zvinyorwa zvaishoropodza vachamisa nekuvakurudzira kuti vabvise zvirango. Asi zvinozivikanwa kuti zvirango zvakaiswa nenyika dzekumawirira. Sei vanhu ivava vari kusunda vachamisa kuti bvisai zvirango?
Vanhu vekumavirira vamuri kuda kupa mhosva yezvirango zveupfumi ava havana kungobva kunyika dzavo kungokaruka vangomuka mangwanani. Zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato reMDC richatungamirirwa navatsvangirai vari vapenyu vachishanda nemaloya akaita sana vabiti nana veoshume ncuve ndo vakabatsira Senate oro paramendi yekuUnited States of America kunyora mutemo unonzi Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act unova ndo unogadzira zvirango zveupfumi pamusoro penyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vanoti bato renyu reZANU-PF rinotarisa rutivi panyaya yehuori richihwanda nenyaya yezvirango izvozvi, uori huchinzi ndohwaparadza nyika. Munoti
hurumende iko zvino ndo yakupindira
kugadzira marodzi aifana kugadzirwa nemakanzuro emuHarare zvamuri kuona, asi hamudi kuzvitaura izvozvo. Munopedzisira muchiti hurumende iri kuita corruption. Ko corruption iri kuitwa neMDC hamusi kuiona here? Ndoyazve panyaya yokuti zvamunotaura kuti hurumende ndo iri kuita corruption pachezvayo, chinombonzi hurumende ndiani? Hatidi kungonongedza munhu kumeso pasina chipomerwa kuti hurumende ndinengana. Munhu wese ihurumende. Basa rehurumende nderekusunga nyaya yemunhu anenge aita uori kana achinge abatwa kuti aita uori. Hatidi zvokungomuka munhu wangonyuka kuti kwa munhu waita uori ngana waita uori. Iwo usina evidence. Kana waona munhu waita uori, enda kumapurisa asungwe. Vanhu vakutaura nyaya dzokuti uori pese pese havasi genuine. Vari kutaura nhau dzekuti uori kuda kuvhara vanhu kumeso, kubata vanhu kumeso kuti vasaona nyaya yezvirango zvoupfumi inovengwa nevanhu vemuZimbabwe. Iri kutaurwa nepasi rino rose kuti zvirango izvi ngazvibve, ngazviende, zvigoende.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabatawo mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva kuti tunzwe maonero anoita bato ravo panyaya idzi.
Tiri kuona ndechekuti ZANU-PF iri kutya, hurumende yavamunangagwa iri kutya kuti 2023 MDC Alliance iri kuina maelection. Vashandisa mastrategies nematricks ese ekumisa MDC Alliance. This week tauya kumareserva kumasvingo pari kuratidza kuti vanhu vese vari ready kusapota shanduko. Saka ZANU-PF iri kutya, ndosaka yakushandisa nyaya yemhirizhonga nekuti itume mayouth nemadzimai kuti vavhiringe mukurunyo wenyika vaadvocate nation chamisa pari kufamba. Saka zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kutya, asi isu semDC Alliance hatizomiri, tinotofambisa program yedu yekuti timobilize vanhu kuti varegiste kuvhota nekuti vanhu vavhote mugore ra-2023.
Vakakuvadzwa vakadini uye vati vabudiswa muchipatara here?
Kansila mberi vari kuhospital vanga vakuvadzwa paitika mirizhonga iyoyo nevarume vanochengetedza president vamwe vari kuwana batsiro panyaya yekuti vakuvadzana vanhu vangachikandana nemumatombo vachishandisa futi mamachete. Zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa hakuna kana munhu anasungwa kana munhu achezwa kumapurisa kuti abvunzwe kuti mimi zvii zvaitika kumasvingo kwacharumbira. Zvinoratidza kuti vanhu vangu vakatumwa neZANU-PF.
Imimi sebato muchatora danho ripi pamusoro penyaya iyi? Muchaita sei nayo?
SNDC Alliance, we take very serious nyaya yekuatemptwa kuuraya kwapresident wedu, sezvo tichiona kuti vanhu vangachikanda matombo vakananga pane mota yemukuru wedu advocate Nelson Chamisa. Saka tichashandisa maavenues ese ari possible kuti tiwane justice, kuti pasaite munhu anoti anoita getaway with such a gross crime inoitika munyika muno.
Vasiziva, mune humbowo here kuti vanhu vakaita izvi vanhu veZANU-PF?
Vanhu ava tinovaziva kuti vanhu veZANU-PF. Chekutanga taidentify vafana veZimbabwe Congress of Students Union zikoso yeZANU-PF. Chechipiri, vanhu vangachichanda maslogan neZANU-PF, vame vangari kumashure vangakafeka matisheti eZANU-PF and vangachitaura language zeZANU-PF dzinozikanwa nyika yese, dzinobuda paZBC, dzinotaura navamunangagwa, dzinotaura nemunhu wese weZANU-PF mairana nebato removement for democratic change rotungamirira navachamisa. Saka tinoziziva without any shadow of a doubt kuti vanhu veZANU-PF.
Ivo vachamisa vakadini wavo?
Vachamisa ikwe zvino varipo vari safe. Tiri kufamba navo so that is it mukuru wedu hakuadzine vanhu ava, asi vari kuziva kuti tiri kuenda mberi nechirongwa chekutaurana nevanhu vakasiyana siyana, mavhenda, mastudents, vanotungamira civil society, vemachechi, majournalists nevamwe vese vakasiyana siyana vatiri kusangana navo pasi pechirongwa chedu chatinoti Citizens Convergence for Change, kuti make sure kuti tinounganidza vanhu vese kuti pave neungano yezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiende mberi timake sure 2023 tinoita stop nyaya yedictatorship munyika muno.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu 6 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 4643. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu nechimwe nemazana masere ane makumi manomwe nevashanu 131875. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuruzana rine makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mana nevana 3,176,744. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana negumi nezvinomwe nemazana mana ane makumi mana nevaviri 2,417,442. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza vanoti kushayikwa kwemumhizha nemichina yechimanje-manje kuri kukanganisa nyika kugadzira zvinhu zvinogadzirwa nematehwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Nzenza vaudza Studio 7 kuti nyange hazvo Zimbabwe ine matehwe akawanda kuburikidza nekuchengetwa kwemombe dzakawanda, nyika iri kukundikana kugadzira zvinhu zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana neshangu, mabhandi pamwe nemasofa. Nekuda kwekushaya umhizha nemichina yechimanje-manje inoita kuti zvinhu izvi zvikwanise kugadzirwa.
Chatisina uye chatiri kutsvaga itechnology, mishina kana kuti equipment. Mishina yedu yachembera kumuyaya kuma 1960 kuma 70, asi chiri kunyaya kufadza zvakanzi president chiita modernization kana kuti retooling.
Vaenderera mberi vachiti vane tarisiro yekuti mamiriro ezvinhu angangoshanduka nenguva isipi sezvo Zimbabwe yave mubatanidzwa weAfrica Continental Free Trade Area kwainokwanisa kutengesawo zvigadzirwa zvayo. Amai Nzenza vati dzimwe nyika dzakaita seRwanda dziri kuda zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvakafanana neshuga, zvichapa nyika mari yekunze yakawanda inodiwa mukutenga michina yechizvino zvino.
Tinogashira zvikuru seZimbabwe the Africa Free Continental Trade Area, nekuti ichatibatsira isu seZimbabwe kuti zvinhu zvatinogadzira muno muZimbabwe zvikwanisike kutengeseka munyika dzemuno muAfrica. Fondo rakapera, ichikupai mufananidzo, tanga tiri kuRwanda takainda zvakare neveZimtrade. Chatakanyanya kuona chikuru chakatotishamisawo ndechekuti Rwanda inyika yakanaka zvikuru, asi iri kutsvagawo zvaingatenge kubva muno muZimbabwe.
Mumwe anogadzira zvinhu nematehwe muHarare vaDrogba Moyo wati D vati zvinhu zvavari kugadzira zvisi kunyatsokwenenzverwa zvakanaka nenyaya yekuti havana michina yechizvino zvino yekugadzirisa mabhandi neshangu, uye vati mari yekunze yekutenga zvimwe zvinhu zvavanoda kubva kunze kwenyika iri kuvanetsa sezvo vasiri kukwanisa kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Mari yekunze manje ndo imweni inotinetsa, hatina ende kuiona kwacho kunotinetsei. Kozi kuti tinyatsobudisa bhutsu chaichaya so far kunotinetsei zvakati nyanyene kuti muno muZimbabwe dehwe riri munomu isako, saka sako idehwe rakaneta-neta, harinyatsobudisa bhutsu zvakanaka ba. Hatikwanisi kuzviita ngekuti mari hatina, ende zvinoda forex, inoda renting, inoda inani panapa, zvinoda mishini mihombe noti nokwanisa kumisa bhutsu semamisira inofana kuita.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vanokwanisa kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze kubhanga ravo vanhu vane makambani akanyoreswa zviri pamutemo, izvo zvinoita kuti vamwe vakaita savamwoyo wati diva pererwe nemazano. Imwe nyanzvi munyadze zveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vachiona nezveupfumi vati kusarongeka kwehurumende ndiko kwakakonzera kuti zvinhu zviite mhidigari mukugadzirwa kwezvinhu nematehwe.
Handione zvichinetsa kuunganidza mushina kana kugadzira mushina wekugadzira dehwe kunoku, nokuti kunoku kana dehwe richinge ragadzirwa zvezvi rinenge rane value iri pamusoro uyezve rinenge ratipa mabasa wakawanda. Saka inyaya inonetsa mukati medevelopment yeZimbabwe. Munoona kuti ndozviri kuitika futi kunyaya yemadiamonds, ndozviri kuitika kunyaya yegold, ndozviri kuitika kunyaya yemaminerals akawanda. Zvinhu zvinongotengeserwa dzimwe nyika zviri in raw form. Zvofecha price inenge iri pasi pasi.
Dr. Nzenza vati nyika ikawana michina yechizvino zvino yakawanda, zvichaita kuti vanhu vakawanda munyika vawane mabasa, nyika ichiwana mari uye mutengo wezvinogadzirwa nematehwe uchiderera. Pasi pechibvumirano chekutengeserana cheEuropean Union East and Southern Africa Interim Economic Partnership Agreement chakanyoreranwa kupera kwemwedzi wapera, Zimbabwe nedzimwe nyika inenge yobvisirwa mutero pakutengesa zvinogadzirwa nematehwe. Muna 2000 Zimbabwe yaigadzira shangu dzinodarika mamiriyoni manomwe, asi uwandu uhwu hwakaderera kusvika pamiriyoni imwe chete kutanga muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro maererano nedenda recovid-19 achakaipa, richipomera hurumende mhosva yokutadza kugadzirisa zvinhu muzvikoro. MuNewsday makare mapurisa anoti akasunga vanhu 20 zvichitevera mirishonga nekurwisana kwakatora nzvimbo mumusangano weZANU-PF wakaitwa kwamutare nemusi wesvondo. MuChronicle mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mbavha dzakange dzakapakata pfuti dzakapaza dzikapinda mumba meumwe muzvina bhizimisi muBidebridge dzikamutorera mari inopfuura miriyoni remaranzi nezviuru zvitatu nemazana mashanu emadhora ekuAmerica, US$3,500. ZimLife.com rinoti chirikadzi yamufundisi vakavaka kereke yeChrist Ministries, Cuthbert Makoni, amai Lady Makoni, vari mumakakatanwa nemwanakomana wavo Colin Makoni vachirwira utungamiri hwekereke iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masurasi pastudio 7 apo kuno kuti tinofara. Ina ndina mashoko akawanda ndoda kutaura. Ndaingoda kungoti pasina monzora pasinaye zviya zvake zvekuti toda kutaura namunanga kuti tisaisa maelection. Hakuna izvozvo pasina monzora. Ndichida kukurudzira futi vanhu kuti ende toregister kuvhota. Tikavhota takawanda kubira kwesarudzo kunoita kushoma. Ndini Austin Mutekwatekwa ndichibva zvangu kwachironga. Ndatenda hangu.
Hapana zvazvinobetsera zvemadiaspora policy chete kunongori kutsvaga mavhoto. Hatimbooni zvazvinobetsera kuti zvinobetsera nekuda zvinobetsera ivo vana hlacha vayo kuda nevamwe vatatu kana kuti vana pati ruzhinji gose guru madiaspora vasina kufunda havana kana nechavanobetserwa nenhingi nezvediaspora forum. Zvinongova zvinhu zvokutsvaga mavhoti chete vanozvitsvagira mari.
Pastudio 7 apo makadivize nababa avo vari kutaura kuti vanhu vari kudiaspora munoti kamaenda kudiaspora moti kuZimbabwe kotambugwa, isu tinoguta tinoita sei? Ngavambotivudzavo kuti izvezvino chingwa vanochitenga nemarii kuZimbabwe ikoko, kana kuti munhu ngirikiri mubhengi mavo vane marii, vana vavo vanoenda kuchikoro here? ngavasiyane nokutaura zvinhu zvisina musoro zvavasingazivi. Ende zvinhu zvizhinji zvinoitika ndezvokuti ivo vanovenge vachinyengebwa nezanupf havazvizivi kuti zanupf iyoyo ichavasiyai vari pazve sezvakaikwa vana mutodi. Vana mutodi iko zvino vongotarira vari koko. Ai, ngavachevuke vazive kwavanoenda. Ndirina hangu simba rashetsuro, ndiri pasouth africa.
Ndinokukwazisai vashamarari mose vestudio 7. Ndinotangawo kupindavo nhasi. Ndinokumbirisawo kuvanhu venyika kuti makore mangani muchipura nyemba nomusana muchingoti munangaka munangaka. Nhasi Munzora vava 2 vanongotiza vanhu vachienda kuna munangaka vachida kupiwa. Saka Munzora munoti unotaura chokwadi imwe kana kuti Munzora namunangagwa muchavhota 23? Hakuna mavhoti. Vanhu ngwarai ngwarai, musakwera muchitevera kuti kwaiko toda zita raChamisa. Chamisa unoziva zvaari, kana musova zvinongoita kwangotsvaka huni musoo kutanga sadza rinoibva zvichaibva kupera. Ngatinyararei tione vana Munzora nayo tarisa kuti vanogwa sei.
Maswera sei, maswera sei pano pastudio 7. Waswera sei wamwe wese, wana mukoma tanonoka wande, wana mukoma jonga, mese maswera sei. Haini mutoro wangu wandinawo nhasi ndewekuti hambeno kuti tingaite sei, nekuti tikavhota tinongobirwa. Kuvhota wanoba. Hambeno kuti pangagadzi, nekuti wana weZimbabwe wari kuvhota. Asi dambudziko nderekuti mavhoti edu acho anobiwa nevanhu vanoda kungoramba vachitonga, anobiwa paKZN kusose Africa.
Vashamarari vestudio 7, ndinokudai mose nenhau dzamunotipa. Ndinokufarirai chose, ndinodada nemi zvokuti ndashamisika nekurohwa nehana. Ndanzwa kushokeka chaizvo pamusoro penzvimbo yedu yekubharabhara kwamutasa uku. Ndarohwa nehana kuti nyika yenzvimbo yedu yakuda kutorwa nevanoita zvemagranite. Ayayayayayayaya, Trevor Saruwaka iwe, dai wamirirawo mhuri dzekweduko, dai wamirirawo bharabhara iyo mhanda zvese nananyamusamba patura izere apo. Mira nawo Trevor Saruwaka, tisatorerwa makuwa emadzita teguru yedu, tisatorerwa zvatange takawaka zvese zvingatoparara. Tinganogariswa kupi? Yeo Trevor Saruwaka iwe, mirira mutasa iyo wetiweyo. Aiwa, zvinotyisa izvi zvakuitwa nehurumende. Machaina kungozvidyara pese pese vachiita zvavanoda. Aiwa.
Mamuka sei, mamuka sei pastudio 7, muripo here nevateereri vestudio 7? Aiwa, isusu tinoti Munangagwa hatimudi, hatisi kumuda Munangagwa. Presidendi Munangagwa hativadi, taneta navo, taneta nenhema dzavo, hativadi, hativadi. Isusu munhu watoda ngapinde mukomana. VaMunangagwa netimu yavo ana Munzora, vana Munzora hatisi kuvada, hatisi kuvada, hatisi kuvada kuti vatitungamira. Havasi vatungamiriri vedu, havasi varudzwe nesu. Munhu wese ari kutaura kuti ari kuda Chamisa. Kana vari vana Munzora navana Munangagwa nevamwe vake vana Munangagwa, hatisi kuvada, hatisi kuvada. Izvezvizvi vanoshandisa maporisa, vanoshandisa masoja kurova vanhu vanosarudza vanhu. Isu vanhu ivava hatisi kuvada.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Imwe kambani inogadzira mishonga, Merck, yakumbira bazi rinobvumidza kuti zvekudya nemishonga zvishandiswe neveruzhinji reFood and Drug Administration kuti ipe mushonga wayo Monupiravir mvumo yechimbi-chimbi kuti veruzhinji vaushandise mukurwisana nedenda reCOVID-19. Mushonga weMerck uyu haudziviriri chirwere cheCOVID-19 asi mapirisi anofanirwa kushandiswa nevanhu vabatwa neCOVID-19. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, kuti vadudze zvizhinji pamusoro pemapirisi aya.
Kambani yeMerck yakagadzira iyo mushonga unonzi iwo Monupiravir, iri e-drug rinoshandiswa kurapa COVID-19, zvakada kufanana ne-drug ratinoshandisa kana tichirapa flu rinonzi Tamiflu. Uyu mushonga mapirits and mapirits ekuti vanhu vanotora tinoti mapirits 4 kaviri pazuva kwemazuva mashanu. Saka kosi yese inenge iriyo mapirits anokwana makumi mana 40 for the 5-day course. Siano iripo pa Monupiravir nemamwe ma drugs e-COVID-19 ndeyekuti uyu mushonga unokwanisa kutorwa nevanhu mudzimba, zvasiyana nemushonga watinoti Remdesivir unopuwa intravenously, unopuwawo for mazuva mashanu. Koitazve ma monoclonal antibodies ayazve anenge ari ma-infusions anoita zvokubayiwa muropa, and vanhu vanenge vachitoenda kumacenters kuti vanobayiwa ropa.
Pane humbo here, Dr. Ranga, unoratidza kuti mapirisi awa anoshanda?
Humbowo huripo hwakati wandei hunoratidza kuti mapirisi aya anoshanda. Sezvatinoziva mastudies akaitwa this Monupiravir anoratidza iwo kuti Monupiravir inoderedza kushaya kwevanhu, uyezve inoderedza mazuva ekuti vanhu vange vari muchipatara kana vabata COVID-19.
Mushonga uyu unodzivirira COVID-19 here, kana kuti tingati ivaccine here, kana kuti unorapa vabatwa neCOVID-19?
Mushonga uyu haudzivirire COVID-19, asi unotorwa sematorere atinoita Tamiflu kana vanhu munhu abata chirwere cheTamiflu, which means kana munhu atanga kuita masymptoms eCOVID-19 sekukosora, kupisa muviri, kuita mabayo nezvimwe zvakadaro, akakurumidza kutora Monupiravir, anenge ane a better chance yokuti ararame uyezve kuti asapinda muchipatara than akanonoka kutora mushonga uyu. Asi haudziviriri COVID-19, nototi kana munhu abatwa neCOVID-19 okurumidza kutora mushonga ndo zvingatobatsira, and symptoms ukakurumidza kupuwa mushonga chance yokuti upinde muchipatara inenge yava shoma.
Mubasa renyu iri, Dr. Ranga, vanhu vanofarira chii, majekiseni kana kuti mapiritsi?
Zvandingataura vahwande ndezvekuti vanhu vese vanoprefera mapiritsi kumajekiseni. So this is one thing chiri very positive about mapiritsi aya. Not only that, mapiritsi they tend to be cheaper. Anenge asinganyanyi kudhura kana uchikombeya kana kuti uchiyeredza nemainfusions.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reZANU-PF rinoti vana veZimbabwe vakawanda munyika vari kurwadziwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Bato reMDC Alliance rinoti rine umbowo hwekuti vanhu vakarwisa vanhu veMDC Alliance muvasvingo nezuro vatsigiri veZANU-PF. Imwe kambani inokumbira mvumo yechimbi-chimbi kuti mapiritsi ayo ekurapa COVID-19 achishandiswa neruzhinji rwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.